manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe 230 nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi asi masangano evarayiridzi anoti zvichanetsa kuti varayiridzi vakwanise kudzokera kumabasa sezvo vasina mari dzekufambisa. Bato rezapo rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shoma-shoma nekuti bato iri harina zvikwanisiro. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi akawanda anoti haone nhengo dzavo dzichikwanisa kudzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa. Izvo zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi sezvo huwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 hwadzikira. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rakazivisa kuburikidza negwaro rarakaburitsa nezuro kuti rinotambira chose urongwa hwekuti zvikoro zvikasike kuvhurwa asi haroone nhengo dzaro dzichikwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushaya chekufambisa. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanotiwo hurumende inofanirwa kuremekedza varayiridzi kwete kungokaruka yoti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvisina kutorwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende ngaizive kuti zvainotaura zvinhu zvinoda kuti zvinge zviri zvinhu zvinoita kuti vashandi vayo vanzwisise vakugona kuendawo kumabasa. Ende teichitaura ngapaite nhaurirano. Havagoni kungotaura sekunonzi vari kudyira nenhapwa. Vashandi vehurumende varayiridzi ava vanhu vanotori nemhuri. Vanhu vanodawo kurespektwa. Hatinangoti musi wakati tiendai kubasa. Zvichemo zvedu hazvina kutorwa. Kubva panzi naPresident Mnangagwa zvikoroti hazvichazvipenda. Hapana kana nhaurirano imwe chete ine musoro yakaitika. Tirikungotaura izvi kuti hurumende kana iri genuine iri serious. Vanogona kuanaunza madeta avari kuanaunza. Asi varayiridzi vati kuti vaende kumabasa ikoko vachatadza havana mari. Havagoni kupinda mudzimba dzevanhu vasina kubhadhara rendi. Havagoniwo kuenda kubasa vana vavo vachivasiya kudzimba. Nekuti vana havagoni kubhadharwa school fees. School fees dzakatarwa nehurumende dzakakura ende dzakakwirisa kureva izvo kuti varayiridzi votadza here kuendesawo vana vavo kuzvikoro.
Saka matanho api achatorwa nenhengo dzenyu vaMajongwe?
Svondo rapera iri PTUZ Management Committee yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti zvikoro nyange zvikanzi ngazvivhurwe zvichanetsa nekuti murayiridzi ari kwaari haana mari. Anoda mari yebhazi, anoda mari yechikafu, anoda mari yekusiira vana vake vachidya. Padane murume kana mukadzi asingashandi anodawo mari. Saka zvese izvozvo zvinhu zvati kuti hurumende haingangomuki zvongoita sesvikiro rengozi rinongoti zvandataura ndizvozvo ndozvataurwa nevadzimu vatisingaoni. Hongu zvikoro vachavhura, madhoo ezvikoro vachavhura, asi varayiridzi vekuti vauye kuzoshanda ipapo handifungi kuti vanhu vawana. Dai hurumende iri genuine iri honest tagara pasi yateerera zvichemo nekuti PTUZ yakaendesa zvichemo zvayo, ZIMT yakaendesawo zvayo, ARATUZ yakaendesawo zvayo nemamwe mainyenese akaendesa zvavo. Ngavateerere zvichemo izvozvo togara pasi sevana vanyamunhu toonesana kuti toita sei kuti nyika iende mberi.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Ukuwo mutauriri werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera Vanotiwo chinhu chakanaka chose kuti zvikoro zvivhurwe sezvo vana varasikirwa nenguva yakakosha yekuti vange vachidzidza. Asi vataderera vanoti hurumende inofanirwawo kunge ichivhurawo ziso rekuona kuti varayiridzi vanodawo mihoro yakanaka kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Zvekuti zvikoro zvivhurwe isu hatirambi. Kuti zvikoro zvivhurwe ka inyaya yakanaka zvikuru nekuti vana vazhinji varasikirwa nezvidzidzo. Asi ka hurumende ngairegedze kutsinzinya rimwe ziso ichivhura rimwe chete rekuti zvikoro ngazvivhurwe yotsinzinya rekuti vatipewo mari iri nani mari svinu. Consumer Council of Zimbabwe yakati 72,967 ndiyo PDL. Asi ivo vari kutipa mari iri pasi pasi zvakanyanya yekudarika ipapo. Ivo pachavo vezimstats yavanobvuma ivo vehurumende yakati iyo 48,046 ndo mari yave PDL. Mari idzodzo ndidzo mari dzinofanira kunge dzichipiwa mushandi ari pasi pasi wehurumende ari kuma grade B. Asi mushandi ari kugrade D ari kutopiwa mari iri pasi pe 40,000 nemari yavaiti vatiwedzera. Izvo zvoka hatichada vakomana.
Saka imi sesangano zvizvamuri kuda.
Isu tiri kuti ngavachitipawo mari svinu musi wa14 takasangana kuNJNC tikati ngatikasirei zvakare kudzoka tisangana ivo vakati takumbonobvunzira zvamataura zvine musoro zvekuti izvo chimboendai munotaura kuti pihwe mari yemaUS inova inotenga zvamari kuramba yemabhondi chiregai tinobvunzira nekuti isu hatina kupihwa simba rekuti titaure kuti mari yemaUS tingaibvuma tikati chidzokerai munobvunzira asi tikasire kusangana tiwirirane. Zvikoro zvisati zvavhurwa zvine zvinovatoshedzera kare kuti zvikoro zvochivhurwa zvochivhurwa nani.
Saka nhengo dzenyu dzichatora matanho api vataderera?
Isu zvinotasvika pekuti vadzidzisi hatichagona kuvati isusu chimbomirai hoo makadaro tokutaurirana nekuti vadzidzisi vakatozviona kare kuti kunyengedzwa kwakabvira kare kutori nepatani yavanogara vachinyora mumawhatsapp. Izvozvi muchanzwa vava kuti January takutaurirana votadza kuwirirana voti February voti March totadza kuwirirana toti September kusvikira tasvika December chabuda hapana. Saka iye zvinoka hurumende ngairegedze kuzova inotishora kana tikachizoti isusu chabvondoka.
Mutauriri weZimutawa Goodwill taderera vari parunare neStudio 7. Bato reZapu rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shomanana nekuti bato iri harina zvikwanisiro zvinodiwa pakutsvaga rutsigiro. Asi bato iri rati rave kushanda zvakasimba kuti ringe ragadzirira zvakakwana pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7 pakupera kwemusangano wekomite pamusoro webato ravo waitwa muHarare nhasi. Mutungamiri webato iri vasipangilezi wenkomo vati bato ravo rine nhengo shomanana dziri kukukwidza musarudzo dzemabai elections emakanzuru neparamende sezvo vachiti homwe yebato ravo yakaboka pari zvino. Nekuda kwechikonzero chekushaya zvikwanisiro vankomo vati bato ravo riri kukukwidza munzvimbo dziri kumatunhu ematebeleland south, matebeleland north nebulawayo chete.
By elections dzakapinda zvedu asi dzakapinda nzvimbo shomanana. Nenyaya yekuti padzvimwe nzvimbo mastructures edu ana kumira zvakanaka. Remember what we just coming out of Congress 2 months ago. Saka kune machallenges akati wandei. Saka takaona kuti zviri nani kuti tikwikwidze kwatine vanhu vane mastructures ari ready.
Zvisinei vankomo vati bato ravo ratotanga kupinda muvanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tine 19 months to go tisati taenda kumaelections. Asi tichatanga kugadzira iye zvino nekushanyira vanhu muground tichitaura nevanhu tichiva encouragea kuti vauye kuzovhotera party redu tichigadziridza mastructures edu.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Field Mugijima vati kunyange bato reZapu rikakunda munzvimbo dzose dzariri kukukwidza hapana charinokwanisa kuchinja sezvo ragara risina dzimwe nhengo dziri muparamende.
Zvinogona kubatsira kunzvimbo kwavo kwavanogara nokuti dzimwe nguva vakaregerawo kuva nevanhu vanovamiririra vanenge vaine mapato avo vanongoitawo zvavanenge vachingodawo. Saka indinoona hangu zvakanaka zvavakaita zvekukwikwidza asi pakungoti manambas avo mashoma havana chavanokwanisa kunyanya kuchinja kuparamende vakadaro.
Vankomo vatiwo hurumende inofanira kupawo mapato anopikisa asiri muparamende mari yekuti akwanise kuita mabasa avo.
Ndizvozvo hatina mari yatiri kuwana from the government asi tinofunga kuti tikashingirira tichahwina maelections tichati nemabielections pari zvino tiri kuzvisponsor teka members ndivo vari kuvisa mari muparty masubscriptions, nema contributions, nema fundraising efforts.
Atinao kwa nsakutara ne gurugota rezwe mariva mtuli nguwe, pa mwene gurugota rezwe mitemo, vazi ambi ziambi, kutinzi kupa mire urumende panya ii, asu urumende, kuburikiza na vazi ambi, yaka mbocha wara kutima pato anenga kamiriri wa mparamende, ndiyo cheta anu kwa nsakuwa na maripa spemtemwe political parties finance act, uyo noti mapato anenga wana zhukamu zishanu kubamu zana zhenda mberi, ndiyo anu kodzira kupiwa marine urumende paspemtemo uyu. Zvichakadai, vankomo vati urumende no fandra ugara pasine bato ravo, kuti itage nzira dzekuti vanhu vakafirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vangaripwe sei.
Wongo kune National Peace and Reconciliation Committee, I don't think they are doing enough for the people who were affected by gukura hundi that time. What needs to be done is that ZAPU inenge ichifanikwa kuti ive involved kuma nyaya dzekuti kugadzira nyaya nekuti ZAPU ndiyo yakafirwa zvakawanda nevanhu ndiyo yakaona namo. Saka if you leave ZAPU out chataura nevamwe vanhu vasiri ZAPU azviite. Saka ZAPU inofanira kuti ive mutable.
Mashoko avankomo aya, anoyo apo chivakwa chekurangarira vanhu vakavigwa kubalagwe kumapisa mudunhu reMatabeleland South, chakapwanywa pakutanga kwemwedzi uno, nevanofungidzirwa kuti vasori, kanove kechitatu chivakwa ichi chipwanywa mukati memakore maviri, hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, kutinzwe divi rehurumende pane zvataurwa nezapu izvi, asi mutauriri wemutungamiri wenyika, vaGeorge Charamba, masvondo maviri adarika, vakati chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe izvo zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zviri kuchema chema zvichiti kutanga kushanda kweipasipoti muna 2024 kuchaita kuti vabhadhare mari yakawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo passport iswa yeipasipot iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwemapasipoti. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zvinodhanzvise kufara neurongwa uhu kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika $500 emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapasipoti abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora $310 kuti vatore pasipoti yekudhara kotomu kupera kwegore rinouya, vobvisazve madhora $200 kuti vava nepasipoti itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera mwoyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo pasipoti itsva kunyange vachiziva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vakatombaanaunza kuti maepasipot ndoakushanda chete, vese vave vane mapasipoti asiri maepasipot haachashanda kuti ngati utongonoaplaya kuti imwe nyowani unorwa hondo yacho unoihwina. Zvinoreva kuti uwane pasipoti unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu, vaMuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudziko rekutsvaga mari inodarika churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapasipoti matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021, uyo noti pasipoti iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoa gore rinouya muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore e-passport. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia, vaChandrick Mwewa, vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zviwane pasipoti itsva iyi.
Ndiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. And tichitarisawo mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya matsva.
VaRonald Chikwenere vanogara muJohannesburg kuSouth Africa vanoti hurumende inogara ichida kuomesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuzimbabwe iri iyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwewo nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya yepolicy inconsistency yezanup f government. There are chances zvokuti tinogona kunzwa kana vana mapasipoti aya haachatoshandi, saka zvinotorwa ndinenge ndatoafektiwa. Ndinoda kufosawa nditore mapasipoti either 100 kana 200 kana 200 emergency nokuti ndichitaura kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kukomenda kuti panyaya yekuti pasipoti runza 100 US kuna na South Africa, Botswana kupi kwese mapasipoti anodhura ma 25 US dollars. So we do expect kuti iyo government kana ichindoisa ma electronic passports ngaichiitawo take into cognizance effect yekuti we've been complaining about the high fees inocharjiwa nezanup f government compared to other SADC countries.
Asi chimwe chizvangwa chezimbabwe chinogara muguta reblanda mumalavi vachansi nyengetere vaudza Studio 7 parunare kuti pasipoti itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwemapasipoti. Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoda nezvemukati menyika vakazembe kazembe vati vatumirwe mibvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Vane kumiskotwa nditumira ina message yenyu ndopindurai.
Nyanzvi munyadzi mitemo yekufamba kwevanhu muzvare Primrose Mandu vanoti hurumende yava mubichi kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu, vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvirezvo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe 237 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevatatu 5333. Vanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga vakasvika pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nevatatu 229,333, kuchitiwo vanhu zviuru mazana maviri zvine gumi nezvinomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 217,355 vakapona kubva kucovid-19. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bhabhiriji riri muguta rePittsburgh mudunhu rePennsylvania muAmerica rakadonha nechishanu mangwanani maawa mashoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasati vashanyira guta iri kunotsinhira kukosha kwekugadziridza zvivakwa zvenyika izvo zvave kuparara. Vachingosvika muPittsburgh muPennsylvania, vaBiden vakashanyira zambuko reFern Hollow rakadonha rikakuwadza vanhu vangangosvika gumi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi. Pastor Magwenzi vanopfeka nguwani dzemabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, Pastor Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira zvakanaka kudai. Pane mwe nguwane singa mbisiki. Inyongo gara hili po 24/7. Unurara nayo, unuruka nayo. Kwese kwa umenda, umenda nayo. Nemo mvura mese nayo. Ndoro title ye kuti mfundisi. Ye upasta. Iyo ino gara hili po. Chete kuti mwariwa kanti danila. Kunyaya zikuru sei de ma business. De economy. Tekusumu zira mwenye mzimai. Faya tekuti kana mzimai anamata. Wazonii. Nekuti mina matocha hiyo nikuverenga scripture uchikota azvibhadhare patilre kwa OK kana kwa TM panotoda cash saka nyaya ndinayo asinoshanda zvikuru ndeyekuti tinobva sei semadzimai pamabvi kuti zvatikukumbira Mwari zvibatike mudzimba dzedu nemumararamiro edu.
Saka izvi zviri kugoneka here? Tiona vazhinji vari kuti tiri panguva yeCovid-19 lockdown yarwadza. Muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizimusi zvamuri kutaura izvi?
Ini ndogaro taurira madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati hauchaita kuonekwa murodzi. Famba wakapfeka mask, observe social distancing, usanyakudhumana-dhumana nevanhu. Sanyakubuda-buda, ndo mutemo yelockdown iyoyo. But izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown. Pfungwa hadzisi palockdown. Because palockdown ipapa, Mwari akutosumudza vanhu, vari kutoita zvinhu. Saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke, urongeke, umbofunga nezveupenyu hwako, umbofunga vanhu vaunoswera navo. Ongoona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo. Kana zvisiri kufamba, tsvaga vamwe vari kungwabva-ngwabva, vari kumhanya-mhanya, vari kutikitira-tikitira, vari kungofaita-faita madhiri patsaona. Wombozwera neivavo, wombozwa nyaya dzavanotaura, wombozwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi, zvinhu zvachona zvinoita sei, fishi dziri kuhodheka kupi. Zvinokangoramba uchingoswera, uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mudokudhauni ndivavo kubva kusendusika manheru. Zvinokutsikirira. Saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo, vanhu vachitosumuka, vachitoona mukana yekuti vararamise mhuri dzavo. Saka kuvharwa kwenyika kuchiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe, zvakati zvinoitwa, hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown. Ini ndinei ndinoti # shanda kusvika wabata cash. Munhu wemudzimai, shanda kusvika wabata cash. Kana isingabatike hauregedze. Kumabhero haana kufaya, saka ndingandimbofaisa fish nekuti vanhu vanoda kudya. Hazvisi kufaya zvefishi, ndingandimbofaisa zvemachicken zvemukati. Tinotengesa kumaarea kusina magetsi, kune mabhiridha, kune chii. Saka zvakutongoda kuti uchangamuke, uvhurike pfungwa, wombofamba nevanofamba, wombosiya vaye vanongoswera vakamonyera Zambia vachingoti zvakadzana, zvakapresa. Nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari, ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari, unogumisira wagumbukira vanhu for no reason nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo. Saka ndakitei cheka waaidha wei kubva kuvanhu ivava. Tombonangana nenina Mwari, ndikaite sei pandinogara? Even ndiri loja, shuwa ndogona kutodyara masharotsi angu mutai. Tai chairo remotikari reri, unokwanisa kutodyara masharotsi. Panozosvika season yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni. Zvinhu zvakangodaro-daro. Vamwe vachitora mazowe, mabhodhoro ema2 liters emasprite aya wocheka pamusoro, woita mavhu, womwaya tumbeu twako twetsungu. Kuti unotwa kutofaisa madhiri etsunga zvinhu zvichitofamba mumba. Saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei. Ndikakumbira even muhomba 1 patinoloja ipapo kana pandinogara, ndikakumbira 1 muhomba ndotomeka shota tsogamanyowa ndadidadii wangu muhomba ndo uchabereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalendlodi yese. Svika lendlodi anogumisira togumbwa kuti amai ava kuzvifambisa sei kune zvavari kuona pamuhomba mumwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives. Tichitarisa nezvekudomwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri vaPatrick Chinamasa veZANU PF nevaimbowe miri weZimbabwe kune dzimwe nyika vaAndrew Mutetwa kuti vapinde mumakomiti eSADC anoona nezvekuyanana nerunyararo. VaChinamasa vakadomwa kuve nhengo yekomiti yavanasorojena kana kuti panel of elders kuchitiwo vaMutetwa, vachidomwa kuti vange vari nhengo yekomiti yezvekutaurirana yemediation reference group muSADC. Izvi zvakaziviswa nezuro nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Zvakanyanya nechikonzero chekuti vanoti charity begins at home, zvichireva kuti zvese zvaunganoita kunze uku zvinofanira kutanga pamba, uchipembedzwa nevaunogara navo. Saka tichitarisa vaPatrick Chinamasa vaifanira kunge vatarisa role yavanopleya munyika yeZimbabwe. Kazhinji tinoudzwa kuti vanhu kana vachinge vakukwegura vanowedzerawo zvekare ruzivo neuchenjeri, asi izvozvo hazvioneki pana vaPatrick Chinamasa, munhu anozikanwa nekupotsera mashoko eruvengo uye nekupesanisa vanhu munyika. Hatimuzivi ari muyananisi kana munhu anozimura popoto kana kuti mishonga munyika. Saka basa ravapiwa iri ibasa rinokosha zvikuru, tichitarisa kuti kusawirirana kwevanhu kana kwemarudzi kunokonzera kuparara kwevanhu nemidziyo nezvinhu zvakawanda zvakadaro.
Saka zvii zvamunoti zvaifanira kutariswa neSADC isati yadoma vaChinamasa kupinda mukomiti iyoyi yavanasorojena?
Tine chitarisa kuti kana SADC ichikoshesa panel iyoyo, vanofanira kutora vanhu vane nhoroondo yekuyananisa, kwete vanhu vane nhoroondo yemhirizhonga nekupesanisa vanhu kugara kwevanhu munyika. Saka handifungi kuti vaPatrick Chinamasa vanokodzera kuti vange vari padare rakadaro nekuda kwemhirizhonga yavanokurudzira munyika yavo yeZimbabwe. Uye chitariso mamiriro akaita situation munyika medu, tichivatarisa vaChinamasa, handifungi kuti Zimbabwe at the moment inofanira kunge iri kutungamira nyaya dzekuyananisa muSADC. Tinofanira kutanga tayananisa nyika yedu Zimbabwe yotanga kubuda matope mairi right now, pane kuti tiedze kuyananisa SADC isu tichitadza kuyanana pachezvino.
Asi kava Maguhu, kune vamwewo vane maonero akasiyana nemaonero amuri kuita, vachitoti vanhu vakaita sevaChinamasa vanhu vanenge vachitaura nekuita zvinovaka Zimbabwe.
Of course varipo vanovatsigira hombe midoka wavanoratidza nekukurudzira mhirizhonga kwavanoita. Ndingakutemeedza ndisojonga, recently vaChinamasa vakataura mashoko ekuti election ya 2023 yakatopera as far as ZANU PF is concerned. Mashoko akadaro mashoko ekuti anogona kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika, nekuti vanhu vane machitarisira kuti sarudzo dzinopa nyika mugana wokusarudza hurume ichatungamira for the next 5 years. Asi kana sorojena vakaita savaChinamasa vachiudza vanhu kuti mavhoti amuchada kuzoita muna 2023 haana basa, isusu kuZANU PF takatopedza kudhara nezvisarudzo izvozvo. Hatitarisire kuti munhu akadaro anganzi munhu anokwanisa kuyananisa, nekuti ari kutsvaga nepaanogona napo kuti pave nekudeuka kweropa, pave nekusawirirana kwevanhu, pave nemhirizhonga, vanhu vanzwe kuneta pamusoro pekuti tingagadzirisane sei kuti tiwake nyika yekuti vanhu vose vanowana budiriro, vanowana rugare, zvisinei nekuti vanotsigira zibato ripi. Saka vanhu vari kuti vaChinamasa vari kuita zvakanaka, ndingati vanhu vanenge vari kudivirawo uye zvichida vachibhenefita kubva mumamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira samba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngokomthetho uhlala ukhuluma ukuthi ZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu yeZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change bafaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma namapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele/Facebook. Okolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirohodza.
Hayi, silokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubaba ubekuthemba nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek kusithi ukuthi ukhansela Donald Scott Mabutho nguye osezamela ke iCitizen Coalition for Change empophoma empowezi. Silokujabula njalo ngoba kuthi ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Khayini ukuthi umhlangano uyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhayini ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu ukuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-coalition
le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MTCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokho engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ingcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu eziza kwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Inkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ubelomhlangano lentathela izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla owe-National Council owenzelwe khonale eHarare lamhlanje. Ilungelo lentathela izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende sephawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umrholi we-ZBC u-Adelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi kulandela ukhetho luka-2018 idalele yayikhodi lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, i-ZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Matshazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele i-ZBC yenze umsebenzi wayo ingelacele elisekelayo ngesikhathi sokhetho.
I-ZBC ngesikhathi sokhetho lolo oluzayo ngo-26 March ikuthi kuyenze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngoba umthetho uhlala ukhuluma ukuthi i-ZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi uvela kuliphi iqembu, ukhankaza njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi i-nomination court ebihleli ngolwesithathu ulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sebili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo seyayikhodi esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esekuba iZBC lezimpapers zephula isisekelo sombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo sewucelayo ukuthi amabandla wona lawa amathathu kumele thiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV esikubonayo kathesi ukuthi ZBC isebenza ngani, isebenzela izanu PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade siwucela encwadini esiyilobele i-ZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusiri wathi i-ZBC ebingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ezange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
IMisa iphinde ile yathi iFATDAC kumazi ayo ngemva kokhetho luka 2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla lelodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act nemigoqo yeFATDAC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule, kodwa abemisa Zimbabwe bathi kayikaphendula incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lo msakazo uzaba nezitishi kumbe ama-channel aqala kukhulu siyafika kukhulu elilamajumi amathathu. Lo msakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon, njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alitshumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ntwandwe kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxwe lazo zithi azisabugudi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuke kuward 18 eGwanda South oleminyaka yokuzalwa efika phosa amajumi ayisiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu kuviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphame ebusuku esizwe inkomo sezingene ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinti kobole zana ngahle ngathotshwa. Ngemva kwami ngapha amatotshi angisabonanga aba maningi. Khonokho asembizwa kuthiwa ubuya lapha mdala, mina ngase ngikhangela ukuthi laphana sokule ngozi. Ngakuhamba ngenyovani ngibuyela emuva bangitshaya ngenye intonga kwela phansi engayitaka ukuthi isimbi inkalakatha enganani. Ngahle ngafa ekhaya ngaleyo mama. Umama laye wacasha lo ngawafana kuncinyane nya nthe mfapha mahlaba umkhosi baze bavuka kanti abagijima babiza abantu. Bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube uselesele lihle lilodwa ukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazeli lihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe angazathi sokungconjana angikwazi ukuthi kumbe zasila. Kodwa ke sengiphumile esibhedlela ilihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe. Tshwelezima eGwanda ward 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uward 18 uthi kuyadingeka ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Cela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondela ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengeGaranyemba lapha kithi eGaranyemba kube le kempu eGaranyemba. Sasacela sasadini ukhansili wahamba kaneningi kuyacela. Manje kathesi ugengi sobukhona ngoba anytime ungezosiqoqodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthi esitolo sokurediwe. Kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredi esitolo seswitcha ngani bacha umfana bakithi bamthathela imali bathathe izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababotshwa bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaward 13 eGaranyemba udosa amabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi isimo kuward 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi zijikelele zidlela evalwini njalo zididekile zile mibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Mhlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo. Ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingagqinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisa esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshweni.
Okwethusa kakhulu ukuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele lemakhaya kusacheleswanga ikakhulu laba lezimoto abadlela evalwini njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yegaranyemba ngoba iguyi khashana njalo sinxusa abasha baqoqane esigabeni ukuze bancediseyane lamapholisa. Hayi isimo sibi kakhulu bakithi, sibo kuyokumangalisayo okokuthi uyadinga uswele ukuthi kathi ngabantu bani abangabanjwayo. Kuvele ungebona ilanga litshona lise ungazange uze ewadini, kuyaba kuyinhlanhla emangalisayo.
Izigebengu lezi zihlasele njalo ezitolo zesamlodi yonalinyanga. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Lovness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje bengidedele emuva ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, nami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Chanyaniwa, isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ibizo elitsha laleli bandla.
Nyabonga abantu bayamukele iparty leyi, bayamukele kakhulu kunonobukhulu, abantu bathabile. Lokho ngutsho esandezile ngibona i-response yabantu, abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iparty le iye phambili, besinika lembono. Abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts, abanye bathi bazasiprintela ama-zambia. Abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo. Sibona abantu bejika ama-picture abo, ama-selfie. Besithi bona sebengenile ku-yellow. Sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa. Bona enye i-video, abantu benikwa ama-banana mahara, besithi nansi yellow, pinda mu-yellow, pinda mu-yellow. Abantu thatha amabhanana. Ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngali party. Into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma nomnye umngane wami osemandalweni, yena onjela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja. Ngimbuza ukuthi sele kuzwile, sokufikile kudala khona ngapha? Wathi kudala kufikile, abantu bani bari kufara isithi abantu bayathaba kakhulu. So engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi Sithandekile thina zange sibe le problem yoku-advertise iphathi le, asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi. The citizens marketed, sebemarkethe ibandla labo bodwa, thina singakaqalisi. But ingikhona sibuya sesiza ebantwini kusekuhle ukuthi lokhu yikho isembu yethu, ini kanje i-t-shirt yethu izabe ikhanyeleka kanje, lokhu siza kwenza so, lokhu siza kwenza so. Ingikhona sizabuya njengebandla. But engikujabulelayo ukuthi abantu sebenza advertise iparty yabo, akula muntu ongakwaziyo. For your own information, ku Twitter Sithandekile is yellow, and what's trending ku Twitter, the name Chamisa itself is trending.
Sesikhangela ukhetho lwama-by elections la liqhuba njani imikhankaso yokuthi abantu balivotele, njalo babekwazi lokuthi sokulibandla elitsha.
Zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikhankase. Engithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo, the MDC alliance eka Monzora bayehlulekile ukuthi bafield amanye ama candidates so ngithi iwalkover lokho vele iwalkover le khanyelela ukuthi kube lokukhankasa kokulokuthula sikhanyelela ukuthi kube lama elections alokuthula sikhanyelela ukuthi izeki ibe independent thina njengebandla elisha sikhanyelele ukuthi iby election lay abantu yibo abazakhuluma abantu bazazikhulumela ngenxa ukuthi isukhetho lolu bekungamelanga sibe lwayo abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu so abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela ama elections ka 2023 wese siwakhanyelele kakhulu siwakhanyelele njani siyakwazi ukuthi kule blitz le ebuyayo sesibuthanisile izinto ama flyers sesibuthanisile ama materials esifike kwasebenzisa kulabantu abanengi asebebuyile abavele endwane ezijeneyo abafuna ukuncedisa
lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphatha amandla sogatshalwa besifazana kubandlalwe kubandlale Citizens Coalition for Change iCCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yize ukuthi siliphatheleni okutsha yilami usithandekile mhlanga ngikhona pha The Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithonele indaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Mnumzana ungasitshela ukuthi udubo lolo olokudubuka kwamasiwa luhamba njani indaba lungalungile
udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakobulawayo amalokitshi amaningi ahlangana lalolu dubo okuyikuthi imbangela zakhona zingaba ziningi okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avela asemadala amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile asegugile phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo inani labantu asebesuke emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo edolobheni lakobulawayo labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo inani lakhona selisesabeni khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazanthwa sokule overload kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje izindlu sezinengi kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanengi kakhulu khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa okunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-city council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenjengakudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola mba amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa kathesi kuyahlala isikhathi eside gcineke sokumemetheka udubo loluyana isuwa liyani sigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale njalo okwenzakalayo ukuthi ngaze ufake isikhalazo uripote kuyathatha amalanga kumba amaviki bengazange banyikinyeke so sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zekhansili ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa abasethuswa yikuthi izakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini
kungakuyukuthi umanisipala uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona
umanisipala wedolobho lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belibiza ngokuthi i-BSWiP bulawayo water sewer
Service Improvement Program. Obelule male nengi kakhulu imali yemelika esikade sikhangela ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona. Program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusichiya umanjinela uSimela Dube. Besibe kuyiprogram kade sikhangela ukuthi udubo lwamanzi, udubo lwamasuwa in terms of piping luza chiya luyiqedile. Singakwaziyo ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana yehlulekile ukuthi chilungisile. Idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphi ukubona amasuwa. Esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyodubo oluqalisayo kathesi. Abantu bagcine ke besiba lomnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe kanjulu yakhangela okunye okungamelanga kukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili. Sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kadingani ukuthi uyahlupha kwangani ukuthi akuyalungisiswa. Sahamba konke kibosasti ngale kwakhanya nje ukuthi hayi kulokukhona ongani ukuthi akuyenzakala. Kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka. Osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuwa abe yi-priority kukhansili yakobulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa. Amasuwa angena ezindlini, amasuwa abantu bahamba bebanyathela geleze emgwaqweni. Okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babona ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi. Lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa kube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa. Sigcine sokubona sibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi kukanti amasuka kalungiswanga.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Kwezemidlalo. Lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekobulawayo.
Iqembu lewange libe ngushikile obhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu lechipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla njalo umqeqeshi weqembu leli Ubongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu. Nxa ukhuthile amathuba awutholi i-result. So kumele sisebenza ekuqediseni ama-chances esiwenza.
Impumelelo namhlanje ithi iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uBoka Ndebele yena uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo.
Sina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa. Namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. Ifail achievement yokusona ukuphumelela kwethimu.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kumidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeLuveve. Limpumela ichiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. Kwaba lempumelo efanayo phakathi kweKasmine leSiu lazo ezigqede kuyi 1-1 kwathi lo mdlalo obuphakathi kweBoson 90 leMainline lawo uphele kuyi 1-1 kuthi ngaseBinga iqembu leBinga lidliwe nge 1-0 ngele Arinel. Kusasa ngesonto iqembu leIndosa Wusa lizadlala lele eMakhandeni ngaseLuveve ngehola le-12 kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni yeWhite City. Meli Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alukho engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano we-Congress. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.